No, isu sema demokrasi chino chingamidza kuuya kwaita vanhu vavira vamahere navangosana mo. Chino ziziva tese kuti vana vembwa vashunire musi umwe chete. Chatinoda isu chatinokurudzira semusangano weMDC ndechekuti maZimbabwenzi ese vari kunyuta neutongi hwezanupf ngatibatanei tigare pasi tiite chinhu chimwe chete tiite chisungo chimwe chete chekubvisa zanupf muhurumende so that tinge tiine hurumende inoita zvido zvevanhu
mukomanoid
Zimbabwe inoda mapoliticians manyuwani vane maideas manyuwani tanzwa nekurecycla madinosaur ane ma-20-30 years achingoti pa the same ideas nyika isingaende kumberi saka this I think it's a sign of new things to come kuti vanhu vanyuwani vari kuuya ndo vachachinja fini yepolitics muna 2018 Zimbabwe inoziva president umwe chete since 1980 saka nguva yose iyi tirikuramba tichingodzorera nemaopposition acho zvose vanhu vagara varimo vachingotenderera vasingadi vasingafanane mabaton stick
vahwende manzwa zvataurwa navamutsipa vari kuti hakusi kuti vamugabi vagarisa asi vamo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba kwakuda vanotema dzinobva ropa
nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vachabayiwa isu semdc hatisi kutaura nyaya yemapositioni chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muzimbabwe chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese mazimbabwenzi vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete kana mazimbabwenzi vese vakagara pasi vakatenderana kuti mhingi uyu ndiye anofanira kuti aite president because ndiye ane mukana wokuti tibvise zanupf muhurumende tinowirira nazvo isese MDC but nyaya yekungoti tingoti taakuti tiri kuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika vakahwina maelection vakapirirwa zvinozivikanwa nemunhu wese saka munhu mutsaru chete aripo ndivamugabe vaane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakarisana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise
vamusipa
ndinobvumera nezvimwe zvitaura navahwende no ishu iripo ndeyekuti Zimbabwe inofanoenda kumberi patinongopesana ndepekuti how and nani wacho achitungamira isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kuri kuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo whether vari kutonga whether kuopposition vagarisa ngavatiacknowledgea kuti no vazvikonewa ngavatipa vamwe vane pfungwa nyuwani pane energy vasina history yokumhara maelections haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo hazviite toda kuti titange new political culture yekuchinja leadership ukafoira one election buda popinda umwe ndo culture yepolitics even internationally hakuna kutotinda maelection one after the other uramba uchiti aiwa makore angu hanisati matanga kuverenga kuti one
vahwende pindurai chii
ini handisi kungwirirana navamutsipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wokuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000 hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstit moti timu iri kutadza kuhwina saka ngatisaburane vanhu vakagara pabhenji hazvigone kuitika but for now isu MDC chinangwa chedu hachisi chemapozition kana vatsvangirai vakabuda pachina kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa tiri kuti for now as mazimbabwens chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinhu ndo chatiri kuti isusu tese huyai tigare pasi mazimbabwens ese tiongorore kuti chatinetsa chaizvo muzimbabwe chii chingaite kuti shanduko iuye chii chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii tisingataure nyaya dzemapositioni mdc hatifudze mapositioni pamberi